imwe nyanzvi muyadhekodzero vadzikama ibere vati matanho anga achitorwa navamunangagwa kubva zvavatora masimba muna mbudzi 2017 anga asiri ekuvaka. Vabere vati vamunangagwa vanga vaine mukana wekubatanidza vana vezimbabwe asi vakati pari zvino vanhu vakatonyanyoparadzaniswa.
Nhau yeutungamiriri ndo nhau yava nenguva ichitishungurudza muno muzimbabwe. Saka haisingori nyaya yekuti havana kudzoka chete munguva yekrisis, pano inotongori nyaya yematanho avanga vachitora kubva pavakatora masimba muna November muna 2017. Yanga iri nguva yekuti vanga vaine mukana wekubatanidza nyika nekuda kwekuti vakataura ivo kuti new dispensation. Asi tikaenda tikazonotarisa kuongorora mabatirwo akaitwa maelections acho akatevera, zvakatonyanya kupatsanura nyika. Mushure memaelections vakapa speech vakati ndiri president wevanhu vese, vakati iwo ndichange ndichinyanya kufokasa on economy kudarika politics. Vane zvakawanda zvavakataura zvairatidza kuti vanga vaine promise yavo yanga iri kuti vanoda kubatanidza vanhu vese. Asi mushure memaelections tinowana kuti vanhu vatonyanya kupaladzana.
Vabere vatiwo hurumende yavamunangagwa yatadza kuvandudza upfumi sezvo vasingatsvaki rubatsiro kuruzhinji kuti zvii zvingaitwa kuitira kusimudzira nyika.
Ikonomi mamiriro ayaita iri kuratidza kuti haisi kunyatsobatwa zvakanaka. Saka pakunoumba yatinoti policy yepost election kuti tichaita sei neikonomi, chandinoona vakakonewa ndechekuunza vanhu vese kuti vagare pasi vakurukura nezvekuti matanho atichatora kuti tiumbe upfumi huya hwavaipromisa vanhu munew dispensation ndeapi. Vakangopika vanhu vatingati vavaifunga kuti ndivo vanoziva matechnocrats avo vana Mutuli Ncube nevamwe vakadaro, vakafunga kuti ivo pachezvavo vanokwanisa kupa solution kuvana vezimbabwe. Saka ndingati vakauya nepolisi yanga isiri inclusive, yanga isiri kubata vanhu vese. Ndosaka ikonomi yakaita manyamanirene.
Mukuru wezimbabwe Divine Destiny unova mubatanidzwa wemakereke Bishop Anselimo Magaya vaudzawo Studio 7 kuti kusadzoka kwemutungamiriri wenyika panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nurongo kunoshoresa. Vamagaya vati nenyonganyonga iri munyika iyi vamunangagwa vangadai vadzoka kuzogadzirisa zvinhu.
Aifanira kukanzura ouya ogara pasi nemakorokota ake, ouya ogara pasi nemacitizens, ouya ogara pasi nemapolitical parties, ouya ofacilitate kana kuti open up kune yatinoti national dialogue kana kuti hurukuro yevanhu vanobva kumasectors akasiyana siyana kuti tione kuti crisis yatapindana nayo senyika ingagadziriswa sei, nokuti tasvika zvino panguva yakaoma yekuti hazvina kufanira kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achipa provision yeleadership unotiza munyika zvinhu zvakamira mamiriro akaita saiwaya.
Vamagaya vatiwo makereke vanofunga kuti nhaurirano munyika ndidzo chete dzingapedza zviri kunetsa munyika.
Hapana bazi rimwe chete rine mazano anokwanisa kugadzirisa nyaya izvi. Tinofanira kugara pasi pasi pemuhasha sevana vezimbabwe totaurirana kuti nyika yoenda kupi. Maonero edu isusu ndeyekuti pari zvino tiri kuti isusu ngativei nenhaurirano inofanira kupeva wei kunational transitional authority.
Mumwe mugari wemuHarare vaBenjamin Masau vashora zvikuru vashoma vadzokera kubasa nemabhizimusi avhura. VaMasau vati upenyu hwevanhu hwakarasika panguva yekuratidzira iyi hunenge hwarasikira mahara kana vanhu vakadzokera kumabasa hurumende isati yagadzirisa dambudziko rekukwira kwemafuta edzimotikari.
Ini tinoonera vangu ndeyekuti kana zvinhu zvatangwa zvinofanira kupedzwa kusvikira zvatatitangira zvaitika. Pazvo pekuti totanga chinhu tobudira panzira, hapana chatichaitika, todzokera kuupenyu hwedu. Saka kuti tizoti titi vanhu ngavadzinde patiya wei munguva inoteera futi momentani yachange itovapo panguva ino inenge isizipo. Saka pfungwa dzangu inenge dzekuti zvaifanira kunge zvaramba zvichiengerera kusvika mazuva masi kana kusvika tanzwa kuti zvakatangira chiiti zvaitika tozomira
nyanzvi nyaya dzemutemo dzinoti nyika inoda kuziva kuti ndiani akaita kuti mauto apinde mumigwagwa nepfuti izvo zvakazoita kuti vanhu vanodarika makumi matanhatu vapfurwe uye vanhu vanodarika gumi vachifa mushure mekupfurwa pasi pemutemo mutungamiri wenyika ndiani mvumo yekuudza mauto kuti apinde mumugwagwa achichengetedza runyararo kana mutungamiri wenyika asipo dare remakurukota rinogona kupa masimba aya kumutevedzeri wemutungamiri wenyika kuti audze mauto kuti apinde muvanhu achichengetedza runyararo hapana kujeka kuti nyaya iyi yakafambiswa sei sezvo vamunangagwa vakange vabuda munyika pakatanga kuratidzira uye vane ruzivo nezvinoitika muhurumende vachitiwo hapana dare remakurukota rakagarwa nemusi wemuvhuro Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata masoja nemapurisa vachiri mumugwagwa mumisha inogara veruzhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere